This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 20, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinadzokorera zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichiti zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Paramende yokurudzira kuti bazi rezvebvunzo rishande nezvikoro zvepamusoro-soro.
Dare remakurukota eMDCT asi remuhurumende roziya matambudziko akatarisana nenyika.
Nyika dzemuEuropean Union dzobatsira Zimbabwe kumutsiridza dangari mombe dzenyika.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Nengo dzeparamende dziri kukurudzira bazi rinoona nezvebvunzo yepasi reZimbabwe Examination Council kana kuti ZIMSEC kuti ishande nezvikoro zvedzidzo zvepamusoro-soro zvakaita seUniversity of Zimbabwe mukuronga bvunzo dzaro kuti dzive nechiremerera. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachikwidza nyaya yebvunzo idzi mudare reNational Assembly, mumiriri weMatopo North mudare iri vanhu vakanye vati kana ZIMSEC ikaita izvi, zvinoreva kuti bvunzo dzayo dzinenge dzave kuongororwa zvakadzama nenyanzvi kubva muzvikoro izvi. Vatiwo dzinenge dzave nechiremerera zvekuti dzinenge dzave kuremekedzwa pasi rose. Vatiwo zvitupa zvedzidzo zvinopiwa neZIMSEC pazvidzidzo zveordinary neadvanced level zvinenge zvave kuiswa zvidhindo zvezvikoro zvepamusoro-soro sezvaiitwa pazvitupa izvi kare apo bvunzo dzairongwa neCambridge Local Examination Syndicate kuBritain. Bvunzo dzesekondari dzakatanga kurongwa munyika muna 1994 apo pakaumbwa bazi reZIMSEC. Kubvira ipapo, maticha mazhinji ari kusungwa nekudzingwa basa mushure mekuburitsa mapepa ebvunzo musi wadzo usati wasvika. Nhengo dzedare reparamende dzinoti kana ZIMSEC ikashanda nezvikoro zvepamusoro-soro zvinogona kuderedza kana kupedza dambudziko iri. Kunyange hazvo vatsigira nyaya iyi, mumiriri weBikita West vamunyaradzi kereke vati kubiwa kana kuburitswa kwemapepa ebvunzo hakunei nekuti ZIMSEC iri kushanda nezvikoro zvepamusoro-soro here kana kuti kwete, asi kuti kunokonzerwa nekuti kudhindwa kwemapepa aya nemafambisirwo awo hakusi kuitwa nemazvo. Vanoti hurumende inofanira kupa ZIMSEC mari yakawanda kuti ikwanise kuronga bvunzo nemazvo.
When we move as support the motion and say for instance we decide that the University of Zimbabwe or any other is affiliated, rather ZEC is affiliated to such a university, we need to make sure they are corresponding in the process and are sent so that not an academic and affiliated but it is meaningful in terms of the desire.
Vaenderera mberi vachiti hurumende inofanira kutsvaga mari yakawanda yekusimudzira dzidzo munyika. Mumiriri weHurungwe West uye vari zvakare sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo vatemba Muliswa vatsigirawo nyaya iyi vakati bazi rezvedzidzo rinofanira kuongorora zvakadzama mafambisirwo ebvunzo neZIMSEC. Vati kubiwa nekuburitswa kunoitwa mapepa ebvunzo nguva isati yakwana kunokonzerwa nekuti mapepa anodhindwa pese pese nevanhu vakasiyana siyana. Vamuliswa vati panofanira kuvakwa muzinda unodhinda mapepa aya uye unofanira kuchengetedzwa zvakasimba kuitira kuti pasawane vanoba kana kuburitsa mapepa aya bvunzo dzisati dzasvika. Vatiwo muzinda uyu hunogona kushandiswa nedzimwe nyika dzemudunhu rekuchamhembe kuAfrica, izvo zvinozounzawo mari munyika. Kuburitswa kana kubiwa kwemapepa ebvunzo kwaive kushoma chose apo dzairongwa nevecambridge vekubritain, uye dambudziko iri rakazokura kutanga muna 1994 apo bvunzo dzakatanga kurongwa nezimsec. Vaimbo vegukota rezvedzidzo vaedmund garway vakasiya basa nekunyara kukuru mushure mokunge mwana wavo awanikwa aine magwaro ebvunzo zuva rebvunzo risati rasvika. Zvikoro zvakawanda zvikuru sei zvinoshanda zvakazvimirira zvave kunyoresa vana bvunzo dzecambridge sezvo zvisiri kufara nemafambisirwo anoitwa bvunzo nezimsec. Hatina kukwanisa kutaura nevezimsec kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Dare remakurukota ebato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai kana kuti shadow cabinet rasangana nhasi muHarare rikaumba komiti ine vanhu vashanu ichashanda nemasangano ari kubatsira vanhu vakavirwa nedambudziko remafashamu kutokwe mukosi nemamwe matunhu emunyika. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko mudare iri uye vari mumiriri wekuwadzana East muparamende vaNelson Chamisa vanoti sebato vaona zvakakosha kuti vasatarise nyaya yemafashamu iye neziso rezvematongerwo enyika sezvo iri kukanganisa upenyu hwevana veZimbabwe zvisinei nekuti ndevebato ripi. Dare iri ratarisawo zvinetswa zviri kubata nyika pari zvino kusanganisira nyaya dzeuori, kufambiswa kwemakambani ari pasi pehurumende zviri kuitika muparamende kuburikidza nematanho akaedza kutorwa nemutauriri wedare iri ekurambidza vadare kutaura zvimwe zvinhu nezvimwe zvinosanganisira kusaenda kwemakurukota ezanupf kumisangano nechekuita neparamende. Vachamisa vanoti nekuona kutambudzika kuri kuita mhuri yeZimbabwe pasi pehurumende yezanupf, bato ravo raona zvakakodzera kuti ribude nemazano anokwanisa kushandiswa mukuburitsa nyika mumatope mairi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ichokwadi, tagara dare remakurukota AMDC ari muhurumende yatinoti yakamirira kutora kana yezanupf ichinge yazovhoterwa kuti ibve mumasimba kana kuti pachinge paita kushanduka kwenyika. Tagara tikapepeta pasi peutungamiriri wasachigaro vedu vatsvangirai nemakurukota ese akasiyana-siyana, tikapenengura nyaya dzakawanda zvikuru, nyaya dziri kuitika munyika kunyanya-nyanya patokwe mukosi, kutambudzika kuri kuita vanhu nezvinofanira kuitwa, tazotarisawo kuondomoka kuri kuita zvunhu nekuoma kuri kuita upenyu hwevanhu. Homwe dziri kuoma mari mukatarisa upenyu hwevanhu wasvika pakuoma zvakanyanya zvikuru. Zvinhu zvatatichitaura nezvazvo tichizama kuona kuti nderipi ringava zano kana kuti donzo rokununura nekupunyutsa vana veZimbabwe kuvanyurura mukunyudzo wakavarikitwa nevakuru vedu vezanupf.
Veruzhinji vangada kuzwa kuti zvamune masunga izvi zvinozokwanisa here kunge zvichizoshanda mukupundutsa upenyu hwavo.
Zvinoshanda zvikuru mukatarisa taita task force yatati itarise zviri kuitika kutokwe mukosi. Task force inenge yakuchishanda nemadonors nevanoda kubatsira nekuenda kunoona ndezvipi zvinoda kugadziriswa, tozvibatsira kuti zvibude muparamende, tozvibatsira kuti zvibude pese patinokwanisa kunge tichiwana izwi nekutaura. Saka zvinoshanda zvikuru mukatarisawo kana panyaya yehuori zvatabuda nazvo ipapo kuti pachava uchapupu nemagwaro anoratidza kuti kuri kubiwa mari ndokupi uye nani, tichange tichivheneka netochi mubako iro riri kudyiwa mari semushonga handizi kuti wechii usina kana mhezha nedhosi. Ndo zviri kugadziriswa izvozvi. Saka zvine zvazvinobatsira kuvana veZimbabwe kuti zvinge zvichipa pundutso. Mukatarisawo panyaya yekuondomoka kuri kuita masocial services kuchipatara kana kuti kuzvikoro, izvozvo zvinogadziriswa mukurikidza nezvatichange tichitsveta kuti ndo uchapupu kana kuti ndozvatinoti ndogwara rinofanira kutorwa nezanupf. Kana vachida kukopa tinotenda kuti vanenge vayambutsa nyika, asi munongo vaziva kuti vane musikanzwa uye inhini havadi kuteerera. Asi kana vakateerera zvinovabatsira, uye tinoramba tichisumudzira kuti makurukota ari umu aneta ngaaende padivi.
Vanga vari gurukota rezvekufambiswa kwemashoko mudare remakurukota reMDCT kana kuti shadow cabinet vaNelson Chamisa vari parunare muHarare.
Sachigaro mutsva weZimbabwe Women's Football Club, amai Miriam Sibanda, vanoti vane zvirongwa zvekutsvaga rutsigiro rwekusimudzira nhabvu yemadzimai munyika. Amai Sibanda vakakunda vaimbo vasachigaro vesangano iri muzvare Mavis Gumbo pasarudzo dzakaitwa muZifa Village nemuswe Mugovera. Amai Gumbo vakanga vari mutungamiri wesangano iri kubva mugore ra 2010 kusvika gore rino. Amai Sibanda avo vaimbova mutori wenhau kwenguva yakareba uye vari Commissioner weZimbabwe Media Commission, vanoti vachatanga zvirongwa zvekusimudzira nhabvu yemadzimai kubva kuvadiki kusvika kumitambo yepamusoro-soro. Mabvilasi Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe zvirongwa zvavo.
Zvishoma zvatingati zvitsva zvatingaunza kubhora, nekuti bhora ragara riri bhora, rine mitemo yaro, zvese zvakatenderanwa pasi rose. Chandingati ndiri kuunza matarisiro matsva ebhora remadzimai. Tiri kuda kuti tione kukosha kwaro. Tatanga tazvironga takwanisa kutamba kubva kuvana vari kuma primary, zvikoro zveprimary zvichikwira kusekondari kuenda kumakoleji nemaclub. Tuda kuti vasikana vane tarenda rekutamba bhora vakwanise kurarama nebhora. Zvimwe chetezvo nevarairidzi vavo vanonzi pachirungu makochi nazvina pembe vanenge vachiridza munhabvu dzemadzimai vawane chouviri muna izvozvo, nekuti pari zvino vazhinji vari kuita zvenhabvu yemadzimai vari kuchema kuti hapana chavari kuwana chinobatika. Naizvozvo vazhinji vanozongobva toona kuti nhabvu yedu haisi kuenderera mberi.
Tichitarisa panyaya yerutsigiro, tinoona kuti makambani mazhinji munyika pari zvino haasi kuwanikwa achitsigira mitambo yakawanda. Pane zvamuri kuita here kuti muwane muchizotsvaga rutsigiro kuti nhabvu yemadzimai iwanikwe ichikwirira?
Chatiri kuita pari zvino sevanhu vakangosarudzwa pasati pane mazuva akawanda tasarudzwa, tiri kuda kuti tirongeke tikwanise kutamba nhabvu, nekuti ndinoona makambani anozouya kana aona kuti pane chiri kuitika kana kuti pane zvapfumbira zviri kuitika kunhabvu yemadzimai. Pari zvino kuti tingoenda tichiti tinokumbira rubatsiro tisina isusu chedu chinobatika chatiri kuti ichi tiri kuita zvinotinetsei, saka pari zvino tiruda kungotirongeke titiruda kuita ichi neichi, totangawo kuita zvidiki zvidiki tozochienda tichinokumbira rubatsiro. Ndinoona tikadaro makambani anogona kutenda kutitsigira.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Women's Football Club, amai Miriam Sibanda, vachitaura vari parunare naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Makateerera kunepfenyuro yenyu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repaindaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com.
Kana muri muSouth Africa, munokwanisa kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokorora zvakare nhamba dzemuSouth Africa 010-591-6465.
Kune avo vari muAmerica neCanada, munogona kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 712-432-5882. Namba idzi zvakare 712-432-5882.
Vari kuBritain, fonai panhamba dzinoti 0330-010-3344. Namba dzemuBritain zvakare 0330-010-3344.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Australia inoti yawana zvimwe zvinhu zvinofungidzirwa kuti zvakabva mundege yeMalaysia Airlines kuchamhembe kweIndian Ocean. Mutungamiri wehurumende yeAustralia vaTony Abbott vaudza paramende yavo nhasi kuti pane zvinhu zviviri zvaonekwa nemishina yesatellite. Vati ndege yekusora yeOrion pamwe nedzimwe ndege nhatu dziri kuenda kunzvimbo yaonekwa zvinhu nemishina yesatellite iye. VaAbbott vayambira kuti vanhu vasaita zvekufungidzira, vakati hazvisi nyore kuwana nzvimbo ine zvinhu zviri kufungidzirwa kuti zvakabva pandege yakatsakatika musi wa8 kurume. vakuru vakuru vemuAustralia vari kuronga kuita musangano nevatori venhau nhasi apo vachaziya zvavawana izvi.
Chikwata cheTaliban charwisa kamba yemapurisa kumabvazuva kweAfghanistan, vanhu gumi nemumwe vakafa kusanganisira mapurisa gumi. Kurwiswa uku kwaitika nhasi muJalabasa pedyo nemba yagavhuna wedunhu iri. Izvi zvaitika kwasara masvondo maviri kuti Afghanistan iite sarudzo. Vakuru vakuru vehurumende yenyika iyi vanoti kurwiswa uku kwatanga nebhambu ranga rakateiwa kunze kwekamba iyi. Kurwisana ndokuenderera mberi pakati pevarwi vechiTaliban nemauto emuAfghanistan. Muteedzeri wegurukota rezvemukati menyika vaMohammad Ayub Solangi vanoti kurwisana uku kwapera mushure mekunge varwisi vechiTaliban vose vari vanomwe vaurayiwa.
Libya iri kukurudzira pasi rose kuti ibatsirwe kurwisa kwainoti hondo yemagandanga. Mugwaro rakaburitswa nezuro, hurumende iri kufanobata matomu munyika iyi inoda kuti United Nations ibatsire mukurwisa magandanga ari mumaguta emuLibya. Libya inoti zvikwata zvemagandanga zviri kuita mabasa azvo zviri muBenghazi, Sirte nedzimwe nzvimbo.
Hurumende yeZimbabwe ichishanda nemubatanidzwa wenyika dzekumawirira weEuropean Union yaparura chirongwa chekuedza kumutsiridza zvakare danga rezvipfuyo zvenyika kana kuti livestock restocking. Chirongwa ichi chiri kuparurwa kunkai nelupane kumatebeleland. Nzvimbo idzi dzagara dziri idzo dzinopfuyiwa mombe sezvo kusina mvura yakawanda inonayako. EU iri kupa hurumende mari inosvika mamiriyoni manomwe emapounds. Mhuri dzinosvika zviuru makumi mana ndidzo dzichabatsirwa pasi pechirongwa ichi.
Zimbabwe yaimbotengesa nyama yemombe kuEU kare, asi mazuva ano nekuda kwekushomeka kwenyama uye zvirwere zvakaita sefoot and mouth hakuchina zviri kubuda. Zvino munyaya dzekuchengeta mombe zvakatanga kuipa pakaitwa chirongwa chekugoverwa vanhu kuivhu. Kusanaya kwemvura nezvimwe zvipangaidzo zvanga zvichiitika munyaya dzekurima munyika kwemakore gumi nematatu apfuura kwasiyewo zvinhu zvaita manyama amire nerongo.
Kambani yeCold Storage Company yaimbotengesa nyama matani mazana kuEU, nyika ichiwana mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemashanu iri kukundikana kuita izvi nekuti hakuna mombe. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutedzeri wegurukota rezvekurima vachiona nezvenyaya dzezvipfuyo vapadhizhanda uye nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara. Totanga nekunzwa kubva kuna vazhanda.
Nyaya dzemombe dzakagara dziripo, asi hurumende iri kutarisira zvekuti zvingaita sei kuti uwandu hwemombe hukwire, kouyawo futi kuti kurimwa kwemombe nezvimwe zvipfuyo zvisiri mombe, zvirimwa zvenyama zvikwire. Kukwira kwacho kuchiita kutiwo zviite kuti vanhu vaone zvinopundutsa kuri kurimwa kuzvemhando yekurima yakasiyana nekungorima zvibahwe nezvimwe zvakadaro. Saka hurumende iri kuedza nepainogonawo kuti ione kuti ingakurudzire sei kurima ikoko nekuona kuti ingavandutse sei mhando dzemombe, mhando yedzifuyo dzinangombudzi, dzinenganguruve, dzinangohwai, kuti vaone kuti mhando dzao dzingavatudzwe sei kuitira kuti
rega ndiuye kwamuri vachitambara, zvakakosha sei zviri kutaurwa navazhanda izvi?
Zvakakosha zvakanyanyisa. Chechitangisisa zvinoita kuti senyika tikwanise kunge tichiexporta ingave mukaka kana idzo nyama idzi kunana EU nekune dzimwe nyika, tokwanisa kunge tichiwana maliquidity maus dollars. Munoziva ikonomi yeZimbabwe pari zvino nedambudziko rekushomeka kwemari, saka I think ndozvazvichikutangisisa izvozvo. Chechipiri chekuti takasapota masmallholders, tinee tichifitirenze natingati pachirungu mavalue chain nemavalue systems emuindustry, nekuti vadhinzi masmallholders aya ari kufida into agro industry. Saka takasapota agriculture, takasapota masmallholder agriculture producers, takusapotawo zvakare even agro industry, takusitirenze namavalue chains aripo muindustrial sector.
Regai tidzoke kwamuri vazhanda, mari dzekuita izvi dziri kuwanikwa here? Zviri kufamba sei? Hurumende iri kuunganidza sei mari yekubatsira varimi?
Dambudziko ratinaro guru ratinaro muno munyika ndirekuti zvinhu zvese tinongotarisira kuti kuhurumende hurumende hurumende tikada kuongorora kuti chinonzi hurumende ndiani tikada kuongorora zvakati hurumende inowana sei mari idzodzidzi kuti iite izvozvo inowana mari pamusa pemitero yakasiyana siyana moenda futi kunoona kuti kana kunyaya yebhajeti yedu yakamira sei mukuona kuoma kwakaita zvinhu hazvifaniri kunge zvichingogarira kuhurumende chete zvinhu izvozvi zvinofanira kunge zvichiendawo kune vamwewo vemabhizinesi vanemabhizinesi ava ane chokuita maererano nekurimwa kwemombe kwembudzi kwechii kune leather industry kune mabeef processors kune chii vanhu vese vavavo maprivate abattoirs ese anenge aifanira kunge ane chokuita nokuona kuti kukurudzirwa kurimwa kwezvipfuyo kwaenderera mberi sei kunoti kuti pane kuti tingoregera chingoti kuhurumende 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 ngatibvume kuti kuhurumende zvinhu zvakaoma asi hazvifanike zviri zvehurumende kuti hurumende inge iri nebhizinesi rokuitira kuti vanhu vane mabhizinesi avowo vaone chokuita mabhizinesi avo ivo vasina chavari kuita tofanira kunge tichiisa musoro pamwe chete tese hurumende nevamwewo vemabhizinesi kuti tione kuti chirongwa icho chichaendera mberi sei
topeta chirongwa ichi tichibvunza imi vachitambara tiri kuona kuti zvinhu kumakambani akaita sana Cold Storage uko zvanga zvisina kumira zvakanaka nezvava kuitwa nebazi ravazhanda izvi muri kuona zvichibatsira here
ndinoona zvinogona kubatsira but munoona kuti nyaya dzinenge dzacho dziri kuaffect not just the agriculture sector but even the rest of the economy mass structural issues for example mukatarisa nyaya dzemagetsi mukatarisa nyaya dzemainfrastructure inyaya dzinoita kuti cost of doing business competitiveness yedu senyika inge iri a bit low on the low side saka hatini chakakoshesesa ndechekuti hongu smart partnership ari kuyaya pakati pehurumende nana eu akakosha butwo zvakare chakanyanya kukosha ndechekuti tiunze mastructural reforms anodhila nenyaya yehigh cost of doing business
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vaprosper chitambara manzwa zvakare kubva kumutedzeri wegurukota rezvekurima vapadhizhanda vaviri ava vanga vari parunare muHarare
muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa urongwa hwekumutsiridza danga remombe renyika
kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitiudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk
kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pawebhu pedu pa www.studio7news.com mwenda pakanzi live talk mofona international access code yenyu mofona namba dzinoti 1202617 2077 kuti mutaure palive talk muri kubritain america nedzimwe nzvimbo
Basa redu ndere kukudzai imi vatereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7 kanawo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara. Kana paine zvamunoda kuti vamwe vatereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu kanawo zvakaitika muupenyu hwenyu shandisai mukana uno paStudio 7 apo munotaura makasununguka zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vatereri nekudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu tinoda kuti muzivewo kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana kunyombana kana kutaura mashoko anokonzera ruvengo munyika munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo paStudio 7 kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvemunoshuvira tumirai tsambambozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona kustudio7@voanews.com munokwanisawo kutitumira matext messages panhamba dzinoti 001-202-465-0318 tinodzokorora zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318
Kutanga nasi Studio 7 inobvunza vatereri veStudio 7 muna anofanira kusarudzwa semutungamiri weMDCT pachaitwa Congress yebato iri. Tiri kupa mukana uyu kuvatsigiri vebato iri kuti vavhotere munhu waanofunga kuti ndiye anofanira kusarudzwa paCongress yeMDCT.
Kana muchida kuvhota endai pawebsite yedu inoti www.voashona.com motarisa kudivere kurudyi pamunofanirwa kuvhota. Tichapota tichiburitsa zvinenge zvavhotwa nevanhu.
Munhau dzedu dzemitambo, chikwata cheDynamos chatanga kurwisana neavo vari kutengesa mayunifomu echikwata ichi zvisiri pamutemo. Asi, veDynamos vanokunda here muhondo iyi? Mutoriri wenhau dzemitambo, Mike Okariati, anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro weDynamos vakeni mubaiwa, vayambira vose vanotengesa mbatya dzemusonerwa dzechikwata cheDynamos kuti vachasungwa nokutongwa mumatare nekuti chikwata chavo chiri kurasikirwa nemazimari nemhaka yezviri kuitika izvi. Dynamos nhasi yatambidzwa mbatya dzekutambisa gore rino neveAdidas, avo vapawo zvekare mbatya dzevatsigiri venhabvu idzo dzichange dzichitengeswa. Dynamos neveAdidas havana kuda kubuditsa pachena kuti mbatya dzapiwa idzi dzose dzinokosha mari. Kunyangwe hazvo Dynamos yakapiwa rutsigiro rwakadai gore rapera, vatsigiri vechikwata ichi vakaramba vachiuya kunhandare. Vari zviuru nezviuru vakapfeka mbatya dzemusonerwa dzaive dzakafanana nedzaitengeswa nechikwata ichi. Asi vambaiwa vanoti mbatya dzichatengeswa nechikwata chete ndidzo dzichada kuonekwa kunhandare. Vati vachatora matanho anosanganisira mapurisa kuti mbatya dzemusonerwa dzisaonekwe kunhandare.
Taakutombika shuwa kuti vese vanga vachitengesa vaya vachatengesa. Anowanikwa achitengesa taakuita kuti abatwe otongwa nemutongo kuti ari kubira Dynamos.
Vambaiwa vanoti pane musiyano mukuru pambatya dzavo nedziri kutengeswa munzira, vachiti vachaedza nepavanogona napo pese mukuona kuti vari kusona mbatya dzemunzira vasungwawo zvekare.
Dynamos abva kuAdidas, ukatarisa kwaliti yavanobva vataura ega kuti ipiwa kwaliti. Saka tinenge takuona kuti aya ari kuatengesa munhu anofanira kutaura kuti awane kupendewo zvaango tengeswa tengeswa nemunhu wese wese.
Asi veDynamos vane basa guru rekumisa izvi sezvo vanoita zvemhanzi vakamboedza kupedza kutengeswa kwemhanzi munzira zvikaramba. Vambaiwa vabvuma kuti mbatya dzavo idzo dziri kuita madhora makumi mashanu dziri kudhura, asi vanoti hapana zvavangaite sezvo mutengo uyu wakabva kune avo vanovapa mbatya idzi.
Mutengo uyu unoti remei pa$50, asi izvo tichangokumbirawo vanhu kuti sezvo mutengo uri wakatoiswa kare ngatichingoshingai tongotenga kuti gonosapota Dynamos.
VeAdidas ndovanowana mazimari mazhinji mukutengeswa kwembatya idzi, veDynamos vachiwana chikamu chinoita icho makumi maviri kubva muzana. Makore apfuura, Dynamos iyo inotariswa sechikwata chikuru muZimbabwe yanga ichishandisa mbatya dzinosonwa mumikoto. Chikwata ichi icho chakasvika mufinary CAF Champions League muna 1998 change chinyadzisa zvekare apo chaisangana nezvikwata zvekune dzimwe nyika sezvo chaibuditsa pachena kushupika kwemuZimbabwe. Kunze kweDynamos, veAdidas vanopawo zvekare mbatya dzekutambisa nedzevatsigiri kuchikwata cheHighlanders. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kambo Zimbabwe kubva kuna mushakabvu Bob Marley tavatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Paramende yekurudzira kuti bazi rezvebvunzo rishande nezvikoro zvepamusoro-soro.
Dare remakurukota reMDCT asiri muhurumende rozeya matambudziko akatarisana nenyika.
Nyika dzemuEuropean Union dzobatsira Zimbabwe kumutsiridza danga remombe dzenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksiamina Sandra Nyaira naChris Kandem.